Mutungamiri wesangano reAtuz vaAlbert Masaraure vatsanangura kuti pazvigaro zvitanhatu zveutungamiri wesangano iri kana kuti National Executive Council pachaitwa sarudzo pazvigaro zvina. Ivo vaMasaraure pachavo pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vakadomwa nematunhu esangano iri kuti vadzokere pazvigaro zvavo pasina anovakwikwidza. Zvigaro zvine vanhu vari kukwikwidza zvinosanganisira chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weAtuz, mutevedzeri wemunyori mukuru, chigaro chemubati wehomwe pamwe nechemutauriri wesangano. VaMasaraure vatiwo pachaitwa sarudzo dzevanyori vemakomiti achatungamirira mabasa akasiyana-siyana musangano ravo mushure mekunge kongiresi yavo yaona kuti ndeyapi mabasa akakosha achaitwa mumakore mashanu anotevera.
Manominations paakaitwa, kune zvinzvimbo zviviri chinosanganisira chinzvimbo chapresident pakaitwa nomination yemunhu mumwe chete nechinzvimbo chasecretary general vaRobson Chere vakanominatwa pasina mumwezve akanominatwa panzvimbo izvo. Asi kune zvinzvimbo zvinosanganisira vice president, deputy secretary general, tinotarisa secretary for finance nemutauriri wegungano vanove spokesperson. Pane makwikwi achaitwa ipapo, poitwa sarudzo dzekusarudza kuti ndevapi vangazotungamirira zvinzvimbo izvozvo fomakore 5 anotera. Tichitarisawozve Congress inozogara zveyoumba masekretari atinosarudza pacongress. Iwayo hazvisi zvinzvimbo zvinogara zvakatarwa muconstitution. Bumbiro remutemo redu rinoti panosangana kucongress yega yega inofanirwa kusarudza vanhu vanomirira zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe nguva iyoyo vanenge ari masekretari zvezvinzvimbo zvakasiyana-siyana.
VaMasaraure vati panopera musangano uyu mangwana pachabuda zvisungo zvakasiyana-siyana. Vakatiwo vanotarisira kuti chisungo chakatorwa National Executive Council chekuti vadzidzisi vasaenda kumabasa panovhurwa zvikoro ndechimwe chichazeiwa zvizere.
Kumashure uku National Executive Council yedu yakagara pakavharwa zvikoro ikawirirana kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvikira mari yevadzidzisi yakutambirwa ichienderana neinterbank rate. Congress ine decision hombe kudarika National Executive Council. Tinotarisira kuti pamucongress ichatsigira zvakarongwa neNational Executive Council kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvika tawana muhoro uyu. Asi pamwe zvimwe nguva pamwe Congress ingarambe vairaridzi vanenge vaine mumwe muono, asi tichange tichizoona kuti inobudisa chisungo chipi.
Dzimwe nhengo dzesangano iri dzataura neStudio 7 dzati dzinotarisira kuti pamusangano uyu pachabuda zvisungo zvakajeka uye zvakasimba zvekuti vadzidzisi votora gwara ripi pamusoro pemari shoma yavanotambira uye mashandiro avo. Imwe nhengo idzi ndimuzvare mo Blessing Nyambara avo vati musangano uyu wauya panguva yakanaka chaizvo sezvo zvikoro zvichivhurwa svondo rinouya.
Tikuda kunovhura zvikoro asi mari hatina. Vabereki vacho vatiri kuda kuti vanovhura zvikoro vana vavo vauye havasi kukwanisa mafizi acho, havasi kukwanisa mauniform acho, havasi kukwanisa stationery acho inodiwa kuti tikwanise kushanda nevana. And isusu pachedu hatisi kukwanisa kuafordira vana vedu kuti vaendewo kuzvikoro kwavo. Saka zvakadaro ini semudzidzisi chinhu chinondiomera kunodzidzisa ndisina zvikwanisiro zvese zvinodiwa. Saka resolution yandotarisira kuti isusu Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichasunga pano pacongress pedu ndeyekuti hakuna mudzidzisi unodzokera kuchikoro kana pasina zvaitwa nehurumende.
Imwe zvenhengo muzvare Bernadette Mugazi vati vanotarisirawo kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuti ndezvipi zvingaitwe kuti vadzidzisi vose munyika vakwanise kutaura nenzwi rimwe chete zvisinei kuti vari musangano ripi kana kuti vanodzidzisa kupi.
Munhu wese hana chaari kuwana, nesi, musoja, mupurisa, munhu wese ari kutambira kucivil service haana chaari kuwana. Saka zvinoda kuti tibatane pamwe chete, kwete maticha chete, tibatane muri yeZimbabwe tigadzirise izvi nekuti zvinoda kugadziriswa nemunhu wese munyika yese. Nekuti kuenda zvedu kumabasa kwekuti vanhu endai, but tiri kuenda kunoitei, tichishandira ani pasina chatiri kuona chiri kubhildwa. Kuenda ticha hongu vanganyepere kuti vari kuenda asi vanenge vakagara maclassrooms, vakagara pamusana, habana chavari kuticha. Mumabasa macho vari kuenda vachoni vari kungomhanyisa mabhizinesi avo ekuti vawane kurarama. Saka hatisi kuvaka nyika.
Hurumende yakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti inoda kusangana nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council kuti vazeye nezvemihoro. Asi vamasara were vati misangano yakadai inzira yekuedza kubata vashandi vehurumende kumeso.
Iyo hurumende ngairege kuramba ichitamba nesu kunge sevana vadiki. Tinoziva kuti zvose zvino sizviita nguva nenguva kana zvikoro zvakuvhurwa. Iri nyaya yekuda kubata vanhu kumeso kuti vafungidzire kuti pane zvikuru zvavachasunga. Asi ingori nyaya yekuda kuramba vachititenderedza tichiramba takangolokerwa munhamo nematambudziko atagara tinawo.
Hatina kukwanisa kunzwa kuhurumende kana kuneve Apex Council panyaya iyi. Sangano reATUS rakavambwa mugore ra 2014 rakanyanya kunangana nekumirira varairidzi vekumaruwa rikave rimwe remasangano mashanu anomiririra varairidzi munyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.